Zvinenge zviri zvinhu zvakanaka kuti mutungamiri wenyika auye vazovaka hukama nenyika yeRussia kuti ikonomi yedu isimukire. Asi mukufamba kwavamunangagwa, chekutanga chekuti marelations avangangode hukama munyaya dzeupfumi hwangangode kuumba neRussia haungabatsiri panguva ino yatiri inoi, haungabatsire nyika yedu yeZimbabwe, nokudawo kuti aya anenge ari malong term relationship, economic relationship, anozobatsira zvobo, anobatsira upfumi hwenyika kuti husumuke ngenguva panguva inozotevera iyo. Panguva ino yatiri tinoda kuti vamunangagwa vagadzirise zviri kuitika munyika panguva ino iyo, zvekuti panguva ino yationi chekuti munhu angafambire kubva kuZimbabwe kuya kuRussia rabva kuanaunza kukwira kwematengo emafuta, then votiza nyika vauya kuzogadzira, vauya kuzoita misangano yezveupfumi munyika yeRussia. Hazvina zvazvinobatsira Russia in anyway.
Tiri kunzwa vari muBelarus mavari kusanganasanganawo, tatonzwa kuti vavhura honorary embassy munyika yeBelarus. Nyika idzi muri muEurope mamuri umu dzinotibatsira zvakadiko seZimbabwe dzavashanyira kushanyira idzi?
Kubatsira cheko chaiko kusimudzira upfumi hweZimbabwe, tinongova zvinonzi kwasainwa chakati, kwasainwa madhiu rakati, but chataona chaiitwa chaiho chaicho hapana chaitwa. Ndoo kuti infact vanga vanobatsira zvavo, but mainvestments kuti auye kuZimbabwe nezvekuitika iye zvino panguva ine, zvekuti kune mhirizhonga dzakawanda dzekuitika. Hatingati Zimbabwe is open for business kuti nyika dziuye kuzoinvesta Zimbabwe kuzokusimudzira upfumi hwenyika.
International World Community vakaita sana United Nations tambonzwawo muchiti vamwe vambenge muchitaurawo navo, vari kutiwo kudii pamusoro pezviri kuitika kuZimbabwe nerwendo rwemukuru kudai?
VeUnited Nations vanga vachiti tinoda maemails, tinoda munhu anokwanisa kutisendera maemail mutitsanangurire zvokunyatsoitika chaizvo chaizvo kuti pari zvino panguva inei havana access yakawanda, kunyatsoti vamwe zvazvokuti vamwe kuti masaisai emuZimbabwe akadzimwa.